manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro ndira 31/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera hurumende tsamba vachiratidza kusafara kwavo nekunonoka kwavanoti kuri kuita hurumende kushedzera musangano wekuzeya nyaya dzemihoro.
Tatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo. Kana kuti maofisi atinoziva kuti economy yeZimbabwe ndoko yakakuvarira saka maofisi anotisanganisira maofisi avabiti anosanganisira waimbo vemuzinda weUnited States of America embassy anosanganisira maofisi aimbo vaibato rinopikisa anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sana atsvangirai vachinotamba golf ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika
Mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Gakanje Kandishaya vanoti vachange vachishanyira mahofisi nedzimwe nzvimbo dzinoshandirwa nevanopikisa hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera mamwe makurukota ehurumende vachigunununa nekwavanoti kunonoka kuri kuita hurumende kushedzera musangano weNational Joint Negotiating Council wekuzeya nyaya yemari yavanotambiriswa nezvimwe zvinobata raramo yavo panguva iyo vashandi ava vari kugununa kuti mari dzavari kutambiriswa hadzisina chadzinotenga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavasvitsa kuhofisi yavapo mavhima vanove gurukota rinoona nezvevashandi pamwe negurukota rezvemari vamutuli ncuve nasachigaro wepublic service commission vavincent hungwe mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende rezimbabwe confederation of public sector trade unions amai cecilia alexander vati sangano ravo harisi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kushevedzera musangano wemjnc kuti vapedzise nhaurirano dzavakasiyira panzira musi wandira 14 pasina chisungo chakabuda pamusangano uyu Amai Alexander vati havasi kufara kuti mushandi wehurumende ari kutambira mari iri pasi ari kupiwa mari inoita madhora zviuru gumi nezvisere ari maRTGS asi mhuri imwe chete ichida zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS pamwedzi kuti ikwanise kurarama izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa
tikatarisa mari yakatambirwa nevashandi vehurumende munandira haina zvainokwanisa kuti ite vashandi vehurumende kuti vakwanise kuendesa vanavo kuzvikoro vakwanise kuenda kumabasa vakwanise kudya mari iyo haikwani tikatarisa vekonsuma council mari yavari kutaura kuti inodai family of 6 nemari yakatambirwa nevashandi vehurumende iri pasi chaizvo zvinova zvinoratidza izvo kuti vashandi vehurumende vaita yatinoti total incapacitation kana kuti complete incapacitation yekutoti havachakwanisa kuinda kana kumabasa
vachinosengwa vati musangano wavakaita mavhiki maviri adarika hauna chawakabuda nacho kunyange hazvo hurumende nevashandi vayo vakabvumirana kuti mari iri kupiwa vashandi shoma zvikuru zvekuti vashandi vehurumende vave kudya nhoko dzezvironda vachinosengwa vati izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika
izvi zvadai izvi zvinokonzera kuti paite kusagadzikana munyika yatingati a threat to national security yenyika wai tichidaro vashandi vehurumende vakaenda kumabasa vane nzara vakaenda kumabasa vasina kufara hazvizompi kuti zvinangwa zvehurumende zvavanenge vanazvo kuti vashandivo vaite nemapolisisi avanenge vaita kuti vashandivo vaite haazobudi semarongerwo aanenge akaitwa saka ndozvatanga tiri kuvarangaridza kuti aiwaka devanga vauya patebo tataurirana zvikoro zvati zvavhurwa paitwa something at least yekuti vashandi vakushenwe vaende kumabasa pamusoro paizvozvo takanga tavapa our position yataita ora isusu kuti no mushandi wepasi akanga achitambira iyo $670 United States dollars zvingatibatsira
asi mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reama Augmented Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vati hapana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kumusangano weNJNC kunyange ukaitwa sezvo vachiti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi vayo
kunonoka kwavari kuita nhaurirano dzeNJNC kunoratidza kuti havana hanya nevana vavari kuti zvikoro zvivhurwe kuvhurwa kwezvikoro kwavari kungotika mabhokisi havanei nekuti maticha achauya kana kuti acharega zvekuti vana vavo ivo havadzidze kumapublic schools kwedu iyo NJNC zvayo pachezvayo yangove bhodhi rinongoita rekumwa tii kupana namaallowance nekudya mabiscuits hakuna chinonyanyobudawo chinobatika solution yaakutodzoka kuvarayiridzi solution yaakudzoka kumaparents yaakudzoka kumalearners ndovega vane simba rekuti kana vabatana vaita resistance vakwanisa kupusha vanokwanisa kuti vavhundutse hurumende iyi ikwanise kudzorera mari yematicha pa-pre-October 2018
mutevedzeri wegurukota rezvevashandi valove more matuke vati vanga vakabatikana vakati titaure navamavhima avo vati vari pazororo pari zvino hatinawo kwanisa kubata munyori wepublic service commission vajonathan utaunashe avo vanga vasati vapindurawo mibvunzo yatavatumira zvichakadai mamwe masangano evarayiridzi akaita seR2s Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Teachers Association anotiwo nhengo dzavo dzinogona kutadza kuenda kubasa pachavhurwa zvikoro svondo runouya sezvo achiti nhengo dzavo hadzisi kufara nemari yadziri kutambiriswa nehurumende masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti ibhadhare vashandi vayo mari inoita madhora mazana mashanu nemakumi mana iri mari yekuamerica sezvo achiti mari yemuZimbabwe haisisina simba ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri weZANU PF vaAlex Gakanjike Kandishaya vanoti vachange vachishanyira maofisi nedzimwe nzvimbo dzinoitirwa misangano yavati yekutengesa nyika nevari mumapato anopikisa Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakandishaya vapomera matambudziko ose ari kusanganwa nawo munyika kune vavati vatengesi vanotsvaga kuti nyika dzekumavirira dzigare dzichishora nekusada kubatsira Zimbabwe vakandishaya vati ivo nevamwe vechidiki vachange vachishanyira mahofisi aya nedzimwe nzvimbo dzavanoti kune honzeri dziri kuita kuti upfumi hwenyika hurambe huchidonha pasi pechirongwa chavari kudana kuti emotional toll Vatiwo vachange vachishanyira mahofisi emumwe wavativedzeri vemutungamiriri webato idzva reCitizens Coalition for Change vatendai biti
vechidiki veZimbabwe taatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti mahofisi atinoziva kuti ikonomi yeZimbabwe ndoko yakakuvarira saka mahofisi ziyano tisanganisira mahofisi avabiti anosanganisira waimbova muzinda weUnited States of America Embassy anosanganisira mahofisi aimbova ibato rinopikisa anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sana atsvangirai vachinotamba gorofi ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika anosanganisira zvipatara zvakafira vana veZimbabwe vashaya mishonga nekuda kwezvirango zvoupfumi zvakakokwa nevamwe vedu vangu vaida kuita humbimbitoka saka taakufamba nevechidiki tichivaratidza kuti aiwa zvekuenda kunana chimoyo zvakanaka asi ngatitarisei nzvimbo dzaurayirwa vanhu vedu muzvara nasi. Aiwa, ngatifambei tichiona mabani ese atinoziva kuti apa ndopakatsogodzirwa nyika yeZimbabwe. Ndozvatawirirana saka tirikutanga mangwana.
Achibvunzwa neStudio 7 kuti chinangwa chavo chinenge chiri chei, vakandishaya vati izvi vari kuzviitira kuti varatidze vechidiki kuti matambudziko avo ari kubva kupi.
Izvi zvinobatsira kugadzira njere dzevechidiki. Chinonzi kuziva mbuya huudzwa zvinorevei munhu wese anofanira kuziva nhoroondo munhu wese anofanira kuziva pavhadambudziko rake
vakandishaya vati vataura nemapurisa vakatiwo nzendo dzavo idzo vati vachaita mumaguta akasiyana-siyana dzinenge dziri dzedzidzo nekudaro hazvinei nekuwana mvumo kubva kumapurisa asi vabiti vati zviri kuda kuitwa izvi hazvisi zvitsva vachiti vakandishaya ndizvo zvavanogara kuita zvekushanyira mahofisi avo yavo kunoita mirizhonga. Vabiti vati zviri kuitwa izvi runongova ruvengo kwavari pamwe nebato ravo.
Ndezviri zvinhu zvezvano PF iye muchinda iyi anonzi Gakandi CIO gore rino chairo anga ari pamahofisi anaya achiimba asimapurisa avakamuita. Gore rakapera akatothretena kuda kutondiuraya ndiroto nemameseji acho. So zvinhu zvoda kunanga kuropa, zvinhu zvoda kunanga kuti vandiuraye nekuti zvano PF kana kutombondiona ende haidi kuona bato randiri Coalition for Change nemutungamiri wedu babato getinosutumisa. So zvinhu zvehuo.
Vabiti vatiwo chinangwa chikuru ndechekuvatyityidzira nekutyityidzira bato reCitizens Coalition for Change, asi vakati zvazvisi kuzoitika.
Zvinhu zvevanhu vada kushishidzira kuti titsauke munyaya yechanduko hatife takatsaukaba.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development vaOwen Liwayo vashora mashoko avakandishaya.
Ava vanhu vada kuedza kuti pane mutemo uda wakagadzirwa nehurumende wePVO Amendment Bill kuita kuti paunozoenda kuvanhu vange vakidza chikero chekuti vanhu vange vachiutambira. Saka itori kampeni yavatanga yakatarirana nezvePVO Amendment Bill.
Valewayo vatiwo zviri kurongwa navakandishaya zvinotyora mutemo yenyika pamwe nekutyora kodzero dzevamwe vanhu.
Vanhu vanenge vachida kumhanyisa ivi rezanu pf havanyanyi kutarisa marights, vanoshandisa kutyityidzira, havanyanyi kukoshesa kuti munhu ane kodzero, havazvitarisi izvozvo.
Tsvakurudzo yakabudiswa netransparency international svondo rapera inoratidza uhuri ndihwo huri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nacho vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 5337. Vanhu makumi mana nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 229,460. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemanomwe zvine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 4,267,550. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 3,296,368. Vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi mashanu nemashanu zvine mazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 55,381. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yeCOVID-19 kuti inyatsoshanda zvakanaka. Kunyange hazvo bazi rezveutano riri kuti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchidzikira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzatangawo kuongorora zvakasimba mashoko ekuti pane imwe mhando itsva yechirwere cheCOVID-19 Omicron iri kupiwa zita remadunirirwa rekuti Stealth Omicron kana kuti BA.2 iri kubata vanhu vakawanda kunyika dzekumawirira dzeEurope. Asi vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato rinopikisa richangoumbwa reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka.
COVID-19 iri kushereketa zvikuru panyaya yekuti iri kuve ichichinja-chinja, ichiita mamutation, ichichinja unhu hwayo. Asi chatoda kuemfasaiza kusimbisisa kuvana veZimbabwe ndechekuti izvo madzivirirwo eCOVID-19 imamwe chete, whether tiri kudhila nealpha variant kana nebeta variant kana nedelta kana neomicron, ngatirambe tichingoramba zvataiita izvo zviya, ndozvinoshanda zvokugeza maoko nemvura nesipo nguva dzese very frequently kungogara-gara geza maoko nemvura nesipo nokuti ndiwo anofambisa chirwere ichi. Masanitizers anoshandawo kuuraya utachiona mumaoko edu.
Vanhu vari kuteedzerawo here semaonero amuri kuita zviya zvekuti vagare vakatarangana kana kuti social distancing?
Nyaya yesocial distancing tinenge tatoikanganwa nokuti ukaenda mumastore unoona kuti vanhu vanonge vakangopakichana. Ngatimirei tiri kure nakure, 2 meters apart dzakanaka. Nyaya yacho chaiyo chaiyo ndeyekuti kugara kure nevamwe ndokwakanaka. Kana uchikwanisa kugara 10 meters ndo dziri better than 1 meter. Saka ngatigarei tiri kure nakure, ngatisaunganai mumba imwe chete. Kana tine zvatiri kuita tiri mumba, ngati make sure kuti pane ventilation yakakwana, mawindo akavhurika, mhepo iri kuvhuvhuta, kana mafeni ari pari kuvhuvhuta. Zvinobetsera izvozvo kuti tisapanana utachiona. Ngatisambundirana mbundirana, ngatisamhorosanai nemaoko, kubatana maoko. Iwo mastrategy iwayo. Masuper spreaders.
Ndeyapi aya?
Mariro, nyaya yemichato. Ngatichenjerere nokuti tiri kuona izvino kuti kukaitika mariro kunozofa vamwana 3-4 very close family members nenguva pfupi pfupi inotevera, mazuva mashomanana anotevera. Imhaka iyoyo yokuti kumariro taakuchema umwe wedu, taakuita cast off restraint. Taakufunga kuti kuchema ndo kwakakosha kudarika kuzvichengetedza utano hwedu. Izvozvo zviri kuurayisa vanhu vakawandisa. Ndichikurudzira hurumende zvakare hatimbonyarari panyaya yemazupco buses.
Zvii zviri kukodza imoyo kuzupcoko?
Nokuti ndiri kuona huori nokusafunga kwakanaka wokuti hurumende yakaita bottleneck patransport system. Panguva yavaifanira kuvhura transport system kuti vanhu vese vafambe vakavafefeterwa vasina kumanikidzana sezvo vari kuita izvino mazupco buses. Tikangoita izvozvo ndinoona kuti todzivirira COVID zvakanaka. Nyaya yekubayiwa nhomba ndoyokupedzisira. Munhu wese ngaabayiwe nhomba. Nhomba dzinobetsera, hatakubva nadzo pano nhasi. Vana veZimbabwe vanoziviwa nemascars enhomba pashoulder pavo. Ngatirambei tine mbiri iyoyo yokubayiwa nhomba, zvinotibetsera.
Vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato idzva reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emukenya anoti asunga munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti ndiye ateya bhambu rauraisa vanhu 13 nhasi. Vange vari mubhazi range richifamba padyo nemuganhu weSomalia neKenya. Nhengo dzedare reSenate muAmerica dzinonzi dzave pedyo kuwirirana pamutemo wekutemera Russia zvirango pamusoro pezvairi kuita muUkraine, uye zvimwe zvirango izvi zvichatanga kushanda Russia yacho isati yapinda nechisimba muUkraine. ZANU-PF inoti haisati yatambira komiti yemashonaland west sezvo pachine zvinhu zvinofanira kugadziriswa mudunhu iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Komiti yeprovhinzi iyi iyo yave kutungamirwa namai Mary Muliswa Chikoka vana vagurukota redunhu iri yakaswera zuva rose musi wemugovera svondo rapera ichiedza kugadzirisa zviri kunetsa. Vanoziva zviri kuitika mukomiti iyi vanoti dzimwe nhengo dzakakundwa musarudzo dzemuprovhinzi dzakaitwa mwedzi wapera dzakapiwa zvigaro zvepamusoro kudarika nhengo dzakakunda musarudzo idzi. Semuenzaniso, muchinoi Muzvari Magi Chidarikire vakakundwa naamai Linda Sauramba pasarudzo, asi Muzvari Chidarikire vakazopiwa chigaro chekuve munyori wezvokufambiswa kwemabasa mudunhu, amai Sauramba vachipiwa chigaro chemutevedzeri wemubati wehomwe. Kuchegutu, mumwe wevechidiki vaTimothy Masviba vainzi vabviswe pachigaro chigaro chekumirira vechidiki vachinzi vakurisa asi vari mudiki kuna sachigaro wevechidiki mudunhu iri vatafadzwa masenda. Mutauriri webato rezanu PF mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vabvuma kuti komiti yavo haina kugamuchirwa nepolitibhiro vachiti kune dzimwe nhengo dzakakundwa dzakaendesa zvichemo izvo vanoti vakagadzirisa nemugovera.
Okay, it's matter and everybody here in my complaint. When everyone around our complaint, my elections, every time I know it was even my general election. I'm going to run on Unita. Sagavan Unita, you are very good. Gazin is called the Chemos. I was Chongoro and Avakuru Akumiro for political. I see a Panama changes. I can teach.
Vamurambiwa vati vanofara kuti komiti yavo yakazogadzwa zviri pamutemo nemugovera mushure mekugadzirisa zvose zvaidiwa.
Tapedza maelections emusangano tisati tagara, tinofanira kukumikidzwa nebandiko redu repolitiki. Zvinova ndizvo zvakazoitwa muso mugove pakauya mapolitiki remandat yedu. So there were no changes, but maybe one or two in the UPK.
Asi dzimwe nhengo dzaramba kuzivikanwa dzinoti hapana chakagadziriswa nemugovera. Murongo wemisangano muzanu PF vaMike Dina vabvumawo kuti komiti yeMashonaland West haina kugamuchirwa nepolitibhiro sezvo sarudzo dzisati dzapera kuitwa mumatunhu madiki ose. ZANU-PF yakaita sarudzo dzematunhu mwedzi wapera idzo dzakaita mitauro kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakatambira zvakabuda musarudzo idzi vakakurudzira kuti vose vakanga vakundwa nevakanga vakunda vashande pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunura Ijena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Bato Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rave bato idzva rakazvimirira risinei nechose chine chekuita nebato reMDC rakavambwa namushakabvu Morgan Tsvangirai muna 1999. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaostalosi Ziva vati mashoko ekuti vabude mubato reMDC zviri pamutemo mashoko asina musoro, sezvo mutemo uri pachena kuti munhu anenge ave nhengo yerimwe bato anobva atorega kuve nhengo yeMDC.
Ndosaka vachironga nyaya yekuti maMP ndevenhu mutemo uri kire munyika muno. Hatingasiri takudzidzisa vakomana nevasikanawo nyaya dzemutemo kuti mutemo uri kire kuti kana munhu wajoina mepato yevhoti automatically resign from the other party. Plus hatingasiri nyaya idzodzo. MDC nemaMDC nezvechinja is part of our past. Hatisiwo ikoko zvavanoita kukunde zvavo. Isuwa new political party Twitters zvedu zveCitizens Coalition for Change.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weCCC mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje avo vati nhengo dzavo dzakabuda mubato reMDC nekusapinda mumisangano yebato iri kubva mugore ra2018, kusabhadhara mari yekuva nhengo kwemakore matatu uye kuve nhengo yerimwe bato sezvavakaita.
Ukasabhadhara masubscription fees ako consistently, membership yako ipretambulwa ipapo usina notice. Ende vazhinji vari kutipusi hatisingabhadhari masubscription fees. Ndinodavira kuti vana mwanzorera nemashakada makaita mamiting ano pfuura matatu, isisu mamitings vayo hatinombatamboita attend kana one meeting. Bumbiro repati remutemo repati
tinotaura kuti izvo kana usina kuda attend ma meeting matatu zvakatevedzana membership yako inomba yaparara.
Asi mutauri weMDCT vaWitness Dube vati vari kuyambira nhengo dzeCCC kuti dzibude mubato ravo zviri pamutemo, kwete kuti vazoyeuka bakuvanaiwa vave kuzovadzinga zvakare muparamende nemumakanzura kana vakunda. VaDube vati bato ravo rine ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinotaura mutemo webato, nokudaro nhengo dziri kuzviti ndedzeCCC dzisazochema mune ramangwana nekuda kwenharo dzadzo.
Chandingangode kutaura panyaya iyi pari zvino ndechekuti vanoziziva wani vanhu ava kuti hatiwanzovhure muromo kutaura mazwi anodonha pasi achinhongwa nehuku, zvikuru sapanyaya dzine mutemo mukati. Ukaona tataure chinhu taziva kuti mutemo wedu unofamba sei, nhengo yebate tirege kuramba tichingonyatsisana tichingozuzurudzana takubvisana muzvinzvimbo munhu ambopinda. Vanhu ngavazive kuti constitution yavo vanoitevedzera zvizere, kwete kuinyebera kudzungaira.
Nyaya yekuvhomorana pazvigaro yakatanga apo bato reMDCT rakadzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemumakanzura richiti inhengo dzaro dzakanga dzasiya gwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tamuga, not the checker, my settings, my frequency, my feelings, what is, I want, and this is my guy, and this is kuchaga kumitsa kulinga nevanhu vakaipa, usatetere vana, vano kuendesa them, don't take back a sungira Jesu pamuchinji kwa yakamupfekeza crown,
vano vana nima, nima, nima.
I really don't care. Ndiri mushika chika nchango shika shika, so I see you there. Bottom line and you can denge. Name your price and you tengeke. Bonzo re tsura di tengeke. Chekene, chekene, chekene.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika murongwa wesarudzo dzema by elections. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vashandi vehurumende nasi vanyorera tsamba makurukota ehurumende vachiratidza kusafara nekunonoka kwavanoti kuri kuita kuchedzerwa kwemusangano yakanangana nemari dzavanotambiriswa. Mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Gakanjike Kandishaya vanoti vachange vachishanyira mahofisi nedzimwe nzvimbo dzinoshandiswa nevanopikisa hurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhaudze isindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA.